manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechitatu mbudzi 27/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tikona pia hanya kumacha iri pamugwagwa ipapo. Vatimupedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa. Zvinoita kuti taona zvine zvikonzereka.
Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe, 87, vakafa munguva yezororo rekisimusi.
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kuma areas anoswanzo svinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafashamu emvura riri kutarisirwa munzvimbo dzakawanda. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe vafa nechirwere chekolera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vazivisa vatori venhau kuti vanhu vashanu vafa nhasi vamwe vakawanda vakakuvara munjodzi yaitika pabonde rana motokari nhatu dzinoti bhazi nerori nemota yemhando yemercedes benz mumugwagwa weHarare Mutare. Vanyati vati njodzi iyi yaitikira pedyo nechikoro cheDiggleford Primary kumarondera. Vachitaurawo nezvenjodzi pazororo rekisimusi, Vanyati vanoti uwandu hwevanhu vakafa munjodzi dzemumigwagwa panguva yezororo rekisimusi gore rino wati dererei zvichienzaniswa negore rapera, asi uwandu hwevakuvara hwakawedzera zvakanyanya. Mapurisa anotarisa njodzi dzinenge dzaitika kubva musi wa15 kusvika 26 zvita. Mumashoko kuvatori venhau, Vanyati vatiwo gore rino vanhu makumi masere nevanomwe kana kuti 87 vakafa zvichienzaniswa nezana nevaviri kana kuti 102 gore rakapera. Vanoti vanhu vakakuvara gore rino mazana mana nemakumi maviri nemana kana kuti 424 zvichienzaniswa nemazana maviri nemakumi masere nevapfumbamwe kana kuti 289 vakakuvara gore rapera. Njodzi dzaitika gore rino dzakati dererei, uye gore rino sezvo rinonzi ranga rine njodzi churu chimwe chete nezana nemakumi mapfumbamwe neina kana kuti 1194 zvichienzaniswa nechuru chimwe chete nemazana manana nemakumi masere kana kuti 1480 gore rakapera. Mukuzeya nyaya yenjodzi mumigwagwa, tabata mutauriri wePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati.
Dambudziko riripo kuti mindset yevanhu haisati yanyanyo chinja panyaya dzekudzivirira tsaona, uye zvakare zviri kuratidza kuti taane mota dzakawanda kudarika dzanga dziriko makore apfuura zvakapetwa kashanu mota dzakafamba mugwagwa. Tikuona kushahanya kumacha iri pamugwagwa ipapo, vatimupedzera zvinenge zvichidiwa pamugwagwa. Zvinoita kuti taona dzinge dzichikonzereka pamugwagwa.
Zvamunga nongedzere semienzaniso ndezvipi?
Tikuona kumhanya kunenge kuchiitwa nevamwe vatyairi nemota diki nemota hombe vasingafanani mitana pamugwagwa. Ndezvimwe zvatiri kuona pamugwagwa ipapo. uye zvakare tine mabhazi anaye zvimwe zvane ingati tekinoloji yapo inonzi rigadha inofanira kunge ichizimwa kana pana inoitwa switch over iyo iyi vakawanda vane mabhazi havasidzima rigadha iyoyo ritadha inoita kuti ijini zvese zvinhu vazangomira kahwani zvinozoita kuti bhazi rikwanise kutendeuka richiita kunge ravudzokera kwarabva robva rabheuka.
Tsaona dzaitika gore rino nedzaitika gore rakapera, imi muri kuona musiyano iwoyo wakadiwo?
Hapana musiyano wakanyanyei maonera tikuona, zvinoita kunge zvakerere zvishoma but hapana musiyano wakanyanya uripo kuti tai taiona kuti paitowo hava 50% kuzvikuperera kwetsaona kana kuti 50%, but tikuona kuti tsaona dzacho dziringomhanyisana dzinoita kunge dzakaderera but mafiga akanga utangotifananini tianongesiyana inhamba shoma shoma ndo maonera.
Kuiwo mapurisa mumigwagwa umu zvakamirawo sei? Varimo here? Vari kuita basa ravo here?
Kusava nevanhu vakawanda vanhu vatofanira kunge vachiita yatoti police patrol pamugwagwa kudzimwe nzvimbo vekumwe kudzimwe nzvimbo hakuwanikwe mapurisa. Saka zvakanaka kuti mapurisa awanikwe pamugwagwa vanoita kuti tsaona dzive shoma, asi vakashayikwa kudzimwe nzvimbo tsaona dzinokwanisa kuwanda zvakare. Hatina kungoshuvira vari parwendo vachazenge vachidzoka kumabasa nepanyuye kuti vasatore zvinodhakwa vari pamugwagwa.
Mutauriri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati vange vari parunare muHarare neStudio 7. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuri yavo ichishanda nesangano rezvekubatsira vanenge vawirwa nenjodzi reCivil Protection Unit, vakagadzirira kubatsira vanhu vanenge vachida kupotera kubva kunzvimbo dzine dambudziko remafasha memvura. Izvi zvinotevera mashoko akabva kune vanoona nezvemamiriro ekunze munyika veMet Department ekuyambira kuti munzvimbo dzakaita seHarare, Midlands nematunhu emashonaland muchanaya mvura yakawandisa kusvika nemusi wemugovera inogona kukonzera mafashamu. Mvura yakawanda yange ichinaya nhasi nanezuro munyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMafume.
Takatarisana nemvura iri kunaya tayambirwa neveCivil Protection Unit kuti kuchange kune mvura yakasimba kwazvo ichakonzera maflood. Iyi mvura yechi2 inokonzera maflood uyezve kuchaita imwe yechi3 ichakonzera mafloods.
Ndeipi yambiro yamuri kupawo kuvagari vemuHarare vaMafume? Nekuti tiri kunzwa kuti ndo imwe yenzvimbo dzataurwa kuti dunhu richanaya mvura yakawandisa.
Tiri kupa yambiro kune vanhu vagari vemuHarare kuti vaya vari kugara kumaareas anosiwanzosvinga mvura vange vachibva ikoko vachinotsvaga maareas ari high.
Ko vamwe vasina pekugara vaMafume vasingakwanisi kuenda kumahotera kana kune dzimwe nzvimbo dzakakwirira kuti vambonopotera vangaita sei?
Vasina pekugara, tine nzvimbo dzakaiswa neCivil Protection Unit nekanzuru dzakabudikidza kubudiriro nekukuwadzana kwavanokwanisa kundogara pane matende nechikafu ikoko. Isusu sekanzuru takati kuurayiwe mombe mbiri vanhu vawanewo chokudya chine nyama paChristmas apa. VeCivil Protection Unit vane mamwe madry food havanawo avanogara vachipa vanhu. Vaende ipapo nokuti mvura iyi ichange ichiuya ine uwandu ende inogona kukanganisa ugari hwevanhu.
Pane vafa here kusvika pari zvino vaMafume muHararo?
Tatorasikirwa nemwana navamwe baba panguva ino, saka tiri kutarisira kuti aiwa hatifanigwi kuramba tichirasikirwa nevanhu.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vanhu vakavakira dzimba dzavo mumatoro kana kuti munonzi mawetlands muya vaMafume. Zvii zviri kuitwawo nekanzuru ichishanda nehurumende kuedza kugadzirisa dambudziko iri?
Isusu tichange tichiongorora pari kugara vanhu kuti tione kuti vari kugara munenge muchiita mvura vange vachiiswa kumwe kuri nani, uyezve vanhu vachirega kupana kana kutora pavanoona panosvinga mvura nokuti vanenge vangotora nhamo, vanenge vangotora kunetseka gore negore. Asi isusu sekanzuru tichaita pese patogona napo kuti tibatsire ruzhinji rwevagari veHarare kuti nyaya iyi isava afekta.
Avo vange vari meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vebazi rezveutano nesangano reWorld Health Organization reWHO vari kuyambira vanhu kuti vangwarire kutapurirwa kwechirwere chekorera pazororo rinorekisimusi negoredzva. Vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe kana kuti 221 vafa nechirwere ichi chinofungidzirwa kuti chabata vanhu zviuru gumi nezvitatu kana kuti 13,000. Vachinyora padande mutande reX veWHO vati vanhu vanofanira kurega kubata maoko evamwe parufu, kungwarira zvavanodya pamagungano, kurega kugamuchidzana chikafu uye kuvakurudzira kugeza maoko nesipo. Hurumende inoti iri kuedzawo kuchera zvibhorani kupedza dambudziko rekushomeka kwemvura mune mamwe matunhu. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Enoch Maida, vanova mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine.
Chirwere chekorera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Asi tichaona kuti kazhinji kazhinji chirwere ichi tinongoti ndeche nyaya dzeutano nokuzvichengetedza kwakanaka, nokuti utachiona hwekorera hunokonzeresa chirwere chekorera utachiona hunopinda mumunhu kana ari amwa mvura ine utachiona ihwohwo kana kudya chikafu chine utachiona ihwohwo.
Zvii zvamunokurudzira apa kuti zviitwe?
Kazhinji tokurudzira kuti kana michero iya angava mashuku, dzaakupinda munguva yemamango kana mumichero yakasiyana siyana nyangwe inotengwa muzvitoro masupamaketi akaita semaapple, ngavasangofunga kuti agezwa nyange pamutsinga chaipo. Ngavasangoti handaona zvine mvura iripo, nokuti hauzozivi kuti mvura iyi yanzi yageza michero yabvapa inokwanisa kunge yatitori neutachiona hwekorera. Saka vanofanira kuti vakwanise kugeza michero iyoyo kuti kana pavanoidya vagoziva kuti yakanaka, uye maoko avo anofanira kunge akachena. Asiri maoko aya kuti wambomhorosana nevanhu, wambobata-bata zvinhu zvakawanda, wambobva kuchimbuzi ukasawana mvura yekugeza maoko ungozobata michero kana chimwe chikafu namaoko wodya.
Kumaruva chirwere ichi chinopararirawo sei?
Dzimwe nhambi mazuva ano kuri kunaya mvura. Mvura iya inokwanisa kuti nyange kumaruva kuya yotorana nyange netsvina yevanhu inokwanisa kunge ine utachiona hwekorera, zvondopinda kana mumatsime kana migodhi imweiya isina kunge yakachengetedzwa zvakanaka. Mvura iyi ikasanganiswa vanhu vakazochera mvura kuti vanomwa, vanokwanisa kumwa mvura ine utachiona. Hurudziro iripo ndeyekuti vanhu mvura yose yavanotora vanoziva kuti iri kubva muzvibhorani kana mumatsime migodhi inenge isina kuchengetedzwa kana kuprosesiwa zviya zvokukavhwa zviya izvi, kuti musawana zvimwe zvinowira imomo. Vanofanira kunge veibhoila, vanhu vaibhoila yobva yotonhodzwa kuti vagoimwa zvakanaka. Uye vamwe vanokurudzirwa kuti ngavaise vana water guard vaya mungava mumadhorobheni kuitira kuti zvibanyange ikabva muzvibhorani, asi nokuda kwokuti zvimwe zvibhorani zvinokwanisa kunge zvakacherwa padhize nepanofamba nesiweji. Tinoona kuti mvura iya inenge zvenge ichipinda mumvura yechibhorani inokwanisa kunge iri mvura imwe yatobva mumvura yesiwejiya pamwe itori neutachiona hwekorera. Saka munhu hapanongoti nokuti yabva mupombi, saka inofanira kunge yakachena.
Ko, munhu anoziva sei kuti abatwa nechirwere ichi, Dr. Maida?
Munhu anokwanisa kutanga kuita manyoka yariyaiya imwe muchirungu anoti raizi wotare kureva kuti inenge iri mvura bati ine twakaita tutsanga-tsanga setiraisi kuya, imwe nhambo yakanocheneruka uye kuti vanoita vamwe vanenge vachirusa vamwe vachipisa muviri.
Mukuru wezveutano paUniversity of Zimbabwe School of Medicine Dr. Enoch Maida vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti riri kushushikana nekupambwa kwevanhu kuri kuramba kuchiitika pasina ari kusungwa. Mugore rino ra 2023, nengo dzakawanda dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzakapambwa dzikaitwa kafira mberi, asi hapana akasungwa kunyangwe vamwe vakaita izvi vachizivikanwa. Sangano reUnited Nations rakakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti inofanira kuferefeta nyaya idzi. Gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vakati nyaya idzi dziri kuferefetwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda.
SaZimbabwe Lawyers for Human Rights tine nguva yakareba tichishushikana nezvenyaya dzemaabductions dzekupambwa kwevanhu kwamataura kubatwa zvechisimba vasingazikani kunzi watorerwei waendeswa kupi wari kupi. Tane nguva yakareba chaizvo tichinetsekana nenyaya idzi.
Muungapa here muenzaniso ipapo?
Kune nyaya dzakawanda dzevanhu vakangotorwa, vana mukoma Patrick Nabanyana, vana Paul Chizuzi, munotozviziva zvese izvozvo. Tikazouyawo kuna 2008 kuna nanana sisi Konzilia Chinanzvawana, vana mukoma Emmanuel Chinanzvawana, vanana Nigel Mutema Gauka, mukomana kanga kaine makore maviri chete ekuzvarwa, vana mukoma Andres Rumanyere, muchaziva kuti vakatorwa kuna 2008 gore rakapambwawo sisi Justina Mukoko. Hazvina kupera ipapo, zvinhu zvakaramba zvichienderera mberi. Mukaona nyaya dzana mukoma itaidzamara nanhasi itai hatisi kuziva kuti ari kupi. Mhuri yake nenyasha nanokutenda vana vake naShefra mudzimai wake nanagogo nasekurudzamara vatozivi kuti mwana ari kupi pari zvino.
Pane mienzaniso here zviri kuitika makore anaya kana kuti mugore rino ra 2023 vamafunda pasi pehurumende yava Munangagwa kana kuti Second Republic?
Kana vari kuramba vachingobunyikidzwa nyaya dzana mukoma tatenda Maombe yarara. Ukaona mazuva apfuura, mwedzi apfuura, nyaya dzekupambwa kwana Honorable James Chidhakwa, Honorable Takudzwa Ngadziori, vana mukoma Kanzila Wombera Iwombe, muri kuona zviri kuramba zvichingoitika. Muzotoona kuti zvakazototirwadza zvikuru nyaya yapasta Tapfuma neimasai.
Kose nyaya idzi dziri kuramba dzichienderera mberi?
Nyaya dzekupambwa kwevanhu dziri kuramba dzichienderera. Tiri kuona kuti chiri kuita kuti dzirambe dzichienderera inyaya yekuti hurumende yedu haisi kuita criminalize kana kuti kuti mhosva, kuita kuti vanopamba vanhu wanzi vakakomita mhosva. Panodiwa kuti waite criminalize ma acts of abduction, kupamba vanhu aya, kuti yanzi imhosva uye inotowana nemaconsequences. Poitwa basa. Inyaya lack of accountability, inyaya impunity. Wari kuzviita vanhu vanotozikanwa mukacherechedza vanotaura, vamwe wacho watakatoona vachitotenderedzwa nemapikicha masinepa avo pamasocial media. Asi hapana kana munhu waana atabatwa nemapurisa kuti iwe shamwari zvavakaita izvamuri kuti hazvisizvo, takokusungai, takokutongai, takokuprosecutai wanopiwa mutongo. So that wane shungu dzekuda kuita utsinya hwakadai addicted wanotya kuzviita.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira imafunda vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Israel nasi yabomba nzvimbo dzakawanda dzemuGaza Strip mushure yemezuva rimwe chete yavimbisa kuwedzera mauto ari kurwisa dunhu iri. Danho iri riri kukonzera kushushikana kukuru kune vakuru vesangano reUnited Nations. Mauto eIsrael ari kurwisa Gaza pasi nechemudenga, zvopa kuti vanhuwo zvavo vasiri vechikwata cheHamas varasikirwe neupenyu. United Nations inoti vanhu zana vafa mumazuva maviri chete ekurwisana. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden namambo wekuKatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani vanonzi nemuzinda weWhite House vari muAmerica vakataura nezvenzira dzingatorwe nechimbi-chimbi kuti vanhu vakapambwa nechikwata cheHamas vasunungurwe. America inoona Hamas sechikwata chinopfurikidza mwero. Munambudzi, Egypt neKatar dzakamboita nhaurirano dzakaunza runyararo vamwe vainge vapambwa vakasunungurwa. Hamas inonzi yakapamba vanhu vemuIsrael mazana maviri nemakumi mana uye vasara vasati vasunungurwa vanosvika zana nemakumi maviri nevapfumbamwe. Mauto emu Israel zana nemakumi mashanu nevasere vafa muGaza kubva zvatanga kurwisana musi wa 7 Gumeguru. Vanhu mamirioni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million vamanikidzwa kuenda kuupoteri muGaza. Mukuzeya nyaya iyi, tabata vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens of Zimbabweans riri muOhio muAmerica vatimu muringai.
Nyaya Israel ne Palestine handione ichipera nekukasika. Uye kutaura kwa Netanyahu kwekuti hanzi vachaparadza Hamas handifunga kuti zvichaitika, nokuti maurayiro avaita vanhu vapfuura 20,000 kwave kusumudza dzimwe mhepo dzehasha kune vavakidzani vavo vakafanana nana Qatar vanga vachisponsa Hamas yacho, ana Saudi Arabia nana Iran vanenge vachisupporta Hezbollah kusouth Lebanon. Nyaya iripo ndeyekuti ngavataurirane nevanhu vese vanzwisisane murunyararo, nokuti nyaya dzehondo tinoziva kuti isu chitendero chehumuslim pane kuzvipira kwavanozviita kuti varwe muhondo kana kufira cause. Saka kuti ivo vanyechanyawo nekutenderedzwa kwavakaitwa nemaarab countries, handifoni hondo ichipera kusvikira nyika dzese ndofunga dzatoperawo. Kurgova kurikuita Israel vachiuraya vana, madzimai nevati kurei kuri kutowedzera hasha, kuri kutowedzera kuti Hamas iwane marecruit akawanda, nokuti vakuti kusiri kufande kupi. Saka Hamas ndofunga ichatowedzera zvairi kuita. Ende nyaya iri kutyisa ndeyekuti ivo vari kuvanda vari pakati pevanhu vachirwa vari ipapo. Saka ndo zviri kupedza population yemuGaza iyoyi, kuti ivo mire andione zvichiitika. Nyaya iripo ndeyekuti hondo dzinomboitika, but chinopedzisira kutaurirana. Ngakuite sekuona kwangu two state solution yakabvira kutaurwa kare kare. Vawirirane vagare pasi vese vaone kuti hapana zvichaachivhwa nehondo, because zvakabvira kare nesuwo tisati tazvarwa zvekurwisana kwavari kuita navo kubvira 1948 pakavambwa nyika yeIsrael, vachitorerwa Palestinians nzvimbo yavo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Zimbabweans riri muno muOhio muAmerica vatimu muringai vange vari parunare kwakare kuOhio. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuDRC aungana mukuta guru renyika iyi reKinshasa kuedza kudzivirira vanopikisa kuratidzira. Vanopikisa ava vasi kufara nemabatirwo akaitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika svondo rakapera. Hurumende yati haisi kuzobvumidza vanhu kuratidzira sezvo ichiti zvinokanganisa urongwa hwesarudzo. Vamwe vanhu vakatadza kuvhota nekushaya mapepa, uye vamwe vakanonoka kuvhota zvakapa kuti nguva yekuvhota iwedzerwe. Zviri kusarudzo pari zvino zviri kuratidza kuti mutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi vakatungamira kunyangwe kuverengwa kwevavhoti kuri kuenderera mberi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kudiaspora, chirongwa cheDiaspora Forum, nasi tine hurukuro namuzvare Marvelous Muchanyu, avo vachangopedza zvidzidzo zvepamusoro munyaya dzemari kana kuti postgraduate in financial analysis, avo vakatambawo kisimusi yavo yekutanga vari muno muAmerica. Ngatinzwei hurukuro yavaita neStudio 7.
Maito basa mukuma Ivan ndiri muAmerica ndakawanda muTennessee State city inonzi Knoxville ndiko kwandiri.
Kuri seiwo ikoko kune mhuri yeZimbabwe yakawanda zvakadii?
Kuno kuti nesi maZimbabwe variko, hatina zvedu kuzonyanya kuwanda, tichikompeya nevamwewo vekunana Ghana, Nigeria, asi tiripo vashoma vatinozivana navo directly, tinogona kusvika kumaround 6-7, hatina yedu kunyanya kuwandisa.
Iyi Christmas yekutanga here yenyu muri mudiaspora iyi?
Chokwadi kumaivans, Christmas yangu yekutanga. Semuna changu sukuma Amerika ndine just a few months muno. Ndaito shaya kuti to itaso kita se muno ba Amerika budozi ya kana musatu wako zwanze musatu wade datu budget posha. But nige kuti mangu mazima kwenzi wo ari in the sekori yangu wangu machi wangu ari home Amerika well before inini for some years saka ndova taingo tambote sechiti saka toita seiyo vakomana munongozi yo kuno kuAmerica kwatisiyanei nekumba.
Zvinonyanya kusiyana papi?
Vanoita Christmas yavo it's more like family time saka it's not very easy kuisusu tisina family muAmerica. Hazvina kuchipa ndiri an graduate student and handina hangu kuya kuAmerica nefamily saka inguva yavo nemhosi saka ndochicha ndakanotisa chondikakumidza kuonera chichakaita kuti Christmas yangu yegore rino itisiyane neyekumba. Yekumba tine zvakawanda zvekuitawo, tine shamwari dzakawanda, manetwork edakawanda zvakawanda zvekuita zvinenge zvakawanda, tinobuda out, tinonogocha, tinonofara, tinoenda kuleki, hama dzadu mari dzotiri dzakawanda, kuenda kwakawanda. Saka ndo major difference yandakaona, saka haina kuti haina kundinakidza chokwadi. Nekuti vanhu vacho vatinenge tichitamba navo vanenge vane mafamilies, vamwe vanoenda kumadifferent states kunoona mafamilies avo and inzve nzvimbo dzekufarira dzacho waingonzi kwete kuzhinji kwakavhara nekuti vanhu vanenge vaenda kune mafamilies avo.
Zvino taakuenda futi kunew year iri kuuya iyi svondo iro rino iri muchaita sei?
Panyu ye pari hapo, I don't think panita much of a problem. Tagara angu kumusha nyu ye tinuitira mchurch, tinuenda ku atino kima crossover services. Ndeo watini getiri ende ndaito mbosa angataga angu mu area. Kana kuyu machichi zachita saka ziriko.
Kune vaka wanda vekumusha vaka pararira nenyika vangu wargu Zimbabwe, kunana UK, Australia, kupi. Mune shoko erira munga vasirewo?
Mashoko angu mostly kuti vanhu vakapararira ku ngatibata nei, ngatiratidza nerudo, ngatisaitai makwikwi. Kuno kune ndakazoona kuti pressure yekuno mararamiro chaiwo inosiyana. Kana uchienda kubasa pressure yacho yatosiyana neyekumba, zvanenge sekusoita kuita zvakawanda. Saka ndakangonotisa kuti rudo ndo chinhu chikuru chinotisustaina tiri muno mudiaspora. Ngatisavenganai, ngatiendana nei.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Marvelous Muchanyu vari parunare kuTennessee muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi tiri kutarisa nezviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika pazororo rino reKisimusi negoredzva. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mapurisa anoti vanhu makumi masere nevanomwe 87 vakafa munguva yezororo reKisimusi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume voyambira vagari nezvedambudziko remafashamu emvura munzvimbo dzakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare ndokusiyai muina Taboka Ncube achikupai chirongwa cheIsi Ndebele. Ini ndini Evans Zininga.